vachitaura nhasi muchinoi pazuva rekupemberera zuva remauto muzvari memori tapfumanei vati masoja akaita basa guru rekubvisa vamugabe murunyararo.
Izuva rakanaka nokuti tikatarisa kuti masoja akaita basa rakanaka tichiona kuti last year November vakaita kuti kubviswa kwemutungamiri wenyika angaripo kwakaitika murunyararo tichizoonawo zvakare kuti dhemokirasi yezimbabwe.
Muzvari tafumanei vati masoja anofanirwa kuitirwa zvakanaka zvakaita sekuwaniswa dzimba dzekugara kwete kurodya mumarukisheni, kuwaniswa zvikwereti kumabhanga pamwe nekurerutsirwa mashandiro avo, zvikuru kuwaniswa motokari dzekufambisa kuenda kubasa.
Ngavangotiwo chinhu chakanaka. Ini ndoti masoja kangavapiwa ngavave vari fully funded kubasa kwavo, ingave iri zvekushandisa ngavapiwe salary increment chaiyo ngavawedzerwe salary increment, mahousing benefits, loans, mabhazi kumabasa kwavo ngavapiwe masoja.
Izvo zvinotsigirwa navacharles feremu avo vatiwo masoja anofanirwa kuwaniswa dzimba dzavo kwete kugara mumarukisheni umo anorerutswa.
Masoja vanofanira kuwanika zviwanawo dzimba dzavo dzisiri dzematinogara sevanhu vanochengetedza mutengo wenyika ino. Unhu wekugara masoja ari matiri unorerutswa.
Asi mumwe mugari wemuchinoi vaJohn Marava vati kunyange vakapemberera kubviswa kwavamugabe nemauto sezvo vainge vatadza kubviswa nenzira dzejekerere, vati masoja afanirwe kupindira munyaya dzezvemapato ezvematongerwo enyika.
Tikazoona iwo mauto vaakuita zvekupinda matongerwo enyika, tinoona kunge vanenge vaakukanganisa nokuti iro harisi basa ravo. Izvozvo zvine vamwe vanogona kuzviita izvozvo vanove mapolitishani vatinge tasarudza kuti vapinde muzvinzvimbo izvozvi kuti vatitonge.
VaCharles Feremu vatiwo panofanirwa kujekeswa kuti masoja anofanirwa kupindira munyaya dzezvematongerwo enyika kusvika papi.
Zvepolitiki zvazvo handigone kuzvitaura nokuda kwokuti kudzivirira pavanoperera mukudzivirira handipazive. Ndinoziva vanodzivirira nyika semadziviriro avari kuita and ndakaona zvakanaka pamadziviriro avo kusvika parizvi.
Mumwe musoja asina kuda kudomwa nezita rake ati kunze kwekudzivirira nyika kubva kumuvengi, masoja anovaka zvikoro nemakiriniki pamwe nekuyamura nyika kana yawirwa nematambudziko akaita semafashamo emvura.
Panenge paita tsaona munyika manational disasters kwakaita mafloods, Zimbabwe Defence Forces inopindira panguva imwe chete kuunza rubatsiro rwakafanana nekubvisa avo vose vanenge vava mukati memvura. Zvozvihuwa toona vachivaka pamwe chete tine inonzi Corps of Engineers vanova ndo vanovaka mabhiriji. Mukatarisa mabhiriji akambotsemuka nemadhemu zvakaita Tokwe Mukosi, parakambotsemuka paya uto reZimbabwe Defence Forces rakasvika ipapo ndokuita basa kumutsiridza zvivakwa zvimwe chete. Hatingomirira paparira chete asi kuti pane pachida kutovakwa chero zvitsva tinenge tiripo.
Nguva yakare upfumi hwenyika huchakanaka, masoja ainge akagara pamutambarakede achipiwa zvekudya zvakaita senyama nebhinzi achienda kumakiriniki avo ainge aine mishonga yakakwana uye achifamba nemotokari dzemauto kwete zvaave kuita zvekukwira makombi achienda kubasa. Zuva remauto racherechedzwa kekutanga mumakore makumi matatu nemasere vamugabe vasiri mutungamiri wenyika zvichitevera kubviswa kwavakaitwa nemauto pachigaro muna Mbudzi gore rapera. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndine Arthur Chigoriwa.